Nengo natu dzesangano reDemocracy Advocates Initiative dzinonzi dzambochengetedzwa pakamba yemapurisa repaparamende mushure mekusvitsa gwaro renyunyuto ranga richikurudzira nhengo dzeparamende kuti dzitorere matanho vaRobert Mugabe semutungamiriri wehurumende pamusana pekushayikwa kuri kuitwa mari rinodarika mabhiriyoni matatu emadhora muhomwe yehurumende. Izvi zvinotevera gwaro rakaburutswa naComptroller rinoratidza kuti hurumende haisi kuziva kuti mari iyi iri kupi. WeDemocracy Advocates Initiative vaShepherd Chidakwa vaudza Studio 7 kuti vambochengetedzwa paparamende mushure mekusvitsa gwaro ravo kuparamende.
Taenda kundotambidza petition yedu kuparamende tichiti paramende impiche vaMugabe pakumari isiri kuonekwa 3.5 billion yakanyangarika mari yevanhu. Chaitika ndechekuti tasvika tatambidza gwaro redu tadzozodetenwa kubatwa namapurisa siri pamutemo kwamaawa anokwana kuita matatu dzamara maLawyer for Human Rights auya kuzotisunungura.
VaChidhakwa vati vazoregedzwa mushure mekupindira kwaita magweta anorwira kodzero dzevanhu esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mumwe wevambochengetedzwa ava uye varivo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reDAI vaIvan Takavada vaudza Studio 7 kuti havana kufadzwa nemabatirwo avaitwa nemapurisa ayo avati anga achivabvunza mibvunzo isinei negwaro ravasvitsa kuparamende iri. Vati vanoona sokuti nhengo dzeparamende dzinokwanisa kuvhota kuti vaMugabe vabviswe pachigaro nenhengo dzeparamende pamusana penyaya yekushayikwa kwemari iyi kunyange hazvo nhengo dzeZANU-PF dziridzo dzakawanda muparamende.
Ya, izvi tinoona zvichinge zvichiitika nokuti huipi hwenyika huri kuonekwa nemunhu wese, nyangwe naivo vanotsigira vaMugabe kusada hako kukubvuma kuti ndo zvinenge zviripo, but huipi hwenyika huri kuonekwa nemunhu wese. Tinovimba kuti nyaya iyi yedu yatasvitsauku vachaitora ende vachashanda nayo.
Zvichakadai, nhengo dzesangano reCongress of Zimbabwe Trade Unions nhasi dzasvitsawo gwaro renyunyuto kuparamende dzichigunun'una nekudzingwa kuri kuitwa vashandi munyika mabasa zvichitevera mutongo wedare repamusorosoro reSupreme Court. Mumwe wenhengo idzi vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti havana kufara nemhinduro yavapiwa kuparamende.
Tsamba yaramba yatambirwa tikatozoudzwa kuti ndokatazoudzwa iko kuti tsamba yaichatora vakasainira kuti vaiwana ichaiswa mumapigeonhole kuti MP wega wega paanouya anotyiwana tsamba yedu. Asi tatatida zvikuru changa chiri chekuti tikurumidze kuti maparliamentarians amboendeka parutivi zvimwe zvese zvaari kuita. Nyaya yemutemo uyu ikurumidze kuongororwa nemaoera pekuti eni zuva ratinenge taruza mahundreds yevashandi vanenge vadzingwa pabasa.
VaMajongwe vati nemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino nhengo dzeparamende dzinofanira kudzoka kubva kuzororo dziedze kugadzirisa nyaya yevashandi iyi.
Tiripo ndechekuti tasvika zvanzi parliamend yaobsession inodzoka musi wa 1 September. Izvi zviri zvinobva zvatigumbura nekuti tatikamadza zvikuru nekuti tatidarira kuti iye zvinezvi chokwadi tingati zvinhu zvakaita sekuoma sezvazvakaita vanhu voenda kulive pamwe ndo programu yavo yavo yeparliament session yacho nemasizonzi ayo. Asi tiripo ndechekuti paita dambudziko mumusha varidzi vemakambani vatokondinya kuramba vachitodzinga vanhu nekuti nhasi kuno tichitaura izvozvi taramba ndotongonzwa kuti vamwe vashandi vanga vachitongodzingwa basa nhasi kureva izvo kuti namangwana nemakombe ari kutevera zvicharamba zvakangodaro chiti kwete dai zvinhu izvi zvagadziriswa nguva iripo vanhu vakwanisa kudzokera kumabasa ende takwanisa kuti tarega kuramba tichirasikirwa nevashandi vanoshanda kumabasa akasiyana siyana.
Kubva pakaturwa mutongo uyu nedare reSupreme Court zvinonzi pane vashandi vanodarika zviuru makumi maviri vadzingwa mabasa mumakambani akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.